vari kudzeya zvavo bati tine kunyunyuta maringe nemafambisiro ari kuitwa nyaya iyi. Takabudikidza zviri kuitwa nekune mamwe makomitizi ndoona sekuti yedu iri kunonoka kufamba. Chikonzero handizivi noti kumashure uko pane paifanirwa kutestifaya vamuguni before the parliament vakarambidzwa. Zvinova zvakatikashamadza kusanganisira nai vamuguni todavira kuti vakakashamarawo kuti zvii zviri kuitika kuti tiripo pakuti tibudise chokwadi. But zvinenge zvinotaridzwa kuti pane varipo kuvharidzira chokwadi.
Ungatozivo kuti chii chaizvo tiri kupa kuti muguni mune zvii zvinenge zvichiitika kubaziri?
Baziri rine uori sokutaura kwatakaita. Pane nyaya yekusabatwa zvakanaka kwemadzimai, koitavo kusabata vashandi zvakanaka. Ndingati tine gwaro rakanyogwa rinotsanangura zvakawanda zvekuti taitarisira kuti even veparliament velabour committee vaidai vakatopinda mundima kundoona kuti zvaitaugwa izvi ichokwadi here kana kuti inhema, sezvo zviri zvinhu zvavanenguva zvichiitika. Asi tinoona kuti mafambisirwo ari kuitwa nyaya yacho anotaridza kuti vakuru veimmigration vari well connected kuti uori hwavo hunge pachena. Zviri kutora nguva ende vari kupuwa nguva yekudzidzira evidence inoita itaura kuti ndo zvavari kuita.
Nyaya iyi yakatanga rini chaizvo pamakatanga kuchemba chemba sevashandi?
Ndofunga zvatangatanga munguva yavatembo mahadhi, ndobva zvakatanga vanhu vachinyora zvemaanonymous letters. Vakazovuya vachombo tikainda tikandoona vachombo, vachombo vakatiti aiwa chionai vamuguni mutauri nyaya dzenyu dzose. Tikagara pasi navamuguni tichivaudza nhunha dzose dziripo, vamuguni vakatiti no, ndava kuchiongorora nyaya dzenyu. Ende ndopakazouyavo this new dispensation, vamuguni ndobva vamisiwa. Ende patakazenge tava kuenda mberi kupublic sezvo takainda, pakusina chimuko chaibuda kusvika tazofunga kuti tinyorere speaker of parliament vanova vachokuda, tichibhuka appointment navo vanova vakazotipa mukana wekuti tionane nevelabour committee. Ende takanyanya kutifadza taenda kulabour committee zvese vekuti takataura mupfungwa dzedu tikavapa gwaro ratava tinaro, tikavabvunza kuti imi sekomiti mune mene here ekudhila nevanhu ava, nokuti vanhu ava vari well connected. Vakatiingisa kuti vane meno, asi chotishamisa ndechekuti varume ava vakaramba kutaura kusvika pari nhasi hapana zvavakaitwa. Toshaya kuti mena atakapromiswa kunzi komiti yaiti ine meno aripi? Tobvapo tenda petiri pane paifanirwa kuzotestifaya vamuguni, sezvo vari minista vataidhila navo tichivaudza nhunha dzedu nezviri kuitika mudepartment. Musi waifanirwa kuzoti vamuguni vahopa humupovo hwavo, vakabva vanzi varege. Ende mashoko atakawana aitaura kuti vamiswa kubudikidza nekubva kwetsvagiridza ngaaitwa naspeaker of parliament ndiye wakapa dariti zvekuti komiti imbomira kutora humupovo kubva kuna vamuguni. Saka isu takazoda kuzondobvunza vamudenda kuti zvarevei, ndobva tandoona director wavo tikatsanangura zviripo. Director wavo akazotibhukira appointment achikuti vaone, zvikanzivo vamudenda vati tinovaona kubudikidza nokuona speaker of parliament vanova vachokuda. Vachokudai vakazoonekwa vakativimbisa kuti mushure mevhiki mbiri nyaya yedu inenge yavakutanga kuitwa patsva. Bati chonetsa ndechekuti vanhu ava vari kupuwa mukana wokuviga humupovo hunhu hwataitaura ndo zvavari kuita. Vamunangagwa vari on record vachiti havadi corruption. Tiripo pakuexposa vanhu vari kuita corruption asi hapana action iri kutogwa. Handizivi kuti zvarevei.
Tiri kunzwawo kuti makaendesa tsamba yenyunyuto kumutedzero wemutungamiri wenyika vachiwenga, mukatizvo zvakafamba sei?
Hongu ndodavira kuti wanga uri musi wa11 May. Saka ndaida kundoona mutedzero mukuru wenyika vachiwenga, zvikanzi munovaona kubudikidza nekunyora gwaro. Ndobva tanyora gwaro tichitsanangura mafambiro atakaita kwatakabva nepatasvika nezvikonzero zvaita kuti tioona sekuti ivo ndo umwe wevamwe vangapedza dambudziko ratinaro. Ndobva tasiya gwaro iroro kuhofisi kwavo. Nanhasi takamirira mhinduro kubva kwavari, nekuti sezvinhu zvatiri kuziva kuti tiri kuita zvinhu zviri pachena, hatina kuda kuvanza kune vamwe ava. Takakopa kuna minister of home affairs vamupopo vakadhinda kuti vaona tanda tanyerera vachiwenga. Secretary wehome affairs Pemseki tikamupa yake kopi, HR home affairs tikamupa yake kopi, macommissioners ekupublic sezvo tikavapa yavo kopi, veimmigration vakaramba kudhinda tikanyora kuti varamba kudhinda. Asi takavapa yavo kopi nokuti hazvizvi zvechiwanje wanje, inyaya dziri pachena dzatakataura kuti izvi ndo zviri kuitika. Zvava kuda vane masimba vane meno kuti vapinde mufield vandoona kuti ndizvo here kana kuti inhema.